Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 31 2018.
Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagadza mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasa chigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission.
Vagari vazhinji vemusha weHopley uri kumahombe kombe kweguta reHarare nhasi vaenda kunoedza kunyoresa neuwandu hwavo mushure mekunge rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira ravabatsira kuti vawane zvitupa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano webato ravo wePolitbureau muHarare mushure mokudzoka kubva kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagadza mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasa chigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission ZEC vachitora basa rakasiyiwa naamai Rita Makarao muna zvita nenzira isina kujekeswa. Studio 7 ndiyo yakatanga kuburitsa nyaya yokudomwa kwaJustice Chigumba sasa chigaro musi wa26 ndira. Mugwaro ranyorerwa Justice Chigumba nhasi nemunyori wedare remakurukota Dr. Meshack Sivanda rinoti Justice Chigumba vachagadzwa sasa chigaro weZEC kuState House mangwana mangwanani nenguva dza 10 a.m. Justice Chigumba vakadomwa semutongi wedare repamusoro mugore ra2012. Vakambopomerwa mhosva yekuda kupiwa chioko muhomwe asi vakazochenurwa neJudicial Services Commission iyo yaitungamirwa navaGodfrey Chidlausiku, avo vaive mutongi mukuru wematare edzimhosva. Mapato anopikisa anga achikurudzira hurumende kuti igadze sachigaro weZEC sezvo pasisina nguva yakawanda yasara kuti sarudzo dziitwe munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano webato ravo wePolitbureau muHarare mushure mekudzoka kubva kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia. Mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wanga uchiri kuenderera mberi pataenda kumhepo uye vanga vachitiwo vaMnangagwa vanga vachitaura nezvenzendo dzavo kuAfrican Union uye kuDavos kuSwitzerland. Vakayamoyo vatiwo musangano uyu wanga uchizeya nyaya dzekurima uye mitengo yezvinhu. Vamwe vapinda musangano uyu vaudzawo Studio 7 kuti vaMnangagwa vati vakatambirwa zvakanaka kuAfrican Union nekuDavos Switzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Vativo vatungamiri vedzimwe nyika vakatambira kubviswa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro murunyararo. VaMnangagwa vanonziwo vatiwo kudyidzana neBritain nedzimwe nyika kunenge kwave parinani. Panyaya yemitengo yezvinhu, mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika retired general Constantino Chiwenga vatura kudare repolitibhiro nezvoongororo yavanga vachiita yekukwira kwemitengo yezvinhu. vachiwenga vakasarudzwa nedare iri kuti vavaisa chigaro wekomiti inoona nezvemitengo uye vanga vachisangana muchiwande nevakuru vemabhizimisi mavhiki apfuura. Gurukota rinoona nezvekurima, retired Air Chief Marshal Perence Shiri, vanga vachitaurawo nezvemamiriro ezvirimwa sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka. Politburo iri kuzeyawo nyaya dzegadziriro yesarudzo, uye izvi zvange zvichitaurwa nevamwe vanosanganisira vanoona nezvegwara remusangano, retired Lieutenant General Engelbert Rugege uye sachigaro webato Amai Opa Muchingurika Shiri. Mukuzeya nyaya yemusangano wePolitburo, tabata imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMulungushi University kuZambia vaShakespeare amauswa, tikavabvunza kuti vanoona sei mashoko avamunangagwa ekuti vakatambirwa zvakanaka nevamwe vatungamiri.
Mashoko avamunangagwa anengati haasi mashoko atingashamisika kunzwa, nekuti ndo mashoko anga achitarisirwa nevanhu kuti vamunangagwa vanouya vachitaura. Asi tinozotarisawo zvakare kuti zviri kuenderana here ne zvavari kutaura kuti mashoko avo akatambirwa. Tingangoti chimwe chiri kuitikawo ndechekuti nyikawo dzimwe dzepasi rose dzanga dzichimbotsigirawo mapato anga achida kuti aunze utongi hwechikerero muZimbabwe. Vanenge vanga vakuona kuti Zambia futi yarandira kubva pachigaro, vakawanawo munhu anokwanisa kushandura Zambia achibva mukati mairi zvinogona kuita zvakanaka. Asi nyika dzakaita sanana Britain nana America dzinoda kuonawo vamunangagwa vachiratidza kuti munhu anoda kuti mubudikire utongi hwechikerere. Kune zvinhu zvakawanda zvichiri kuda kuratidzwa kuitika munyika, uyezve mamiriro akaita Zimbabwe tingangoti inyika iri parumanhanzombe, zvokuti vamunangagwa havangakwanisi kungouya nemashoko basi. Vanhu vanenge vachitarisirwa kuti vamunangagwa vauyawo nezvinhu zvinobatika zvinoita kuti munyika munge muine mari, vanhu vawane mari dzavo kumabhangi. Asi kana zvose izvozvo zvisati zvakwanisa kuitika, kuti zvinhu zvichiri kunetsa munyika, hakuna mari kumabhangi, handioni semashoko avamunangagwa ari mashoko angabatsira munhu kuti zvinhu izvozvo zvinovanzi kufamba kwavakaita kune pundutso yauya. Nyangoti vanhu nyika dziri kunze dzavari kuti vakatambirwa nadzo dzakamirira kuonawo vamunangagwa kuti zvavakatora simba vachishandisa mauto ivo vachaita here kuti pave neutongi hwechikere, kunyanya takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzi.
Imwewo nyaya iri kukurukurwa muPolitburo iyi inyaya yemitengo yezvinhu. Vari kuti ivo vari kuona sekuti zvinhu zvinenge zvaakudzika kubva zvavakatidzikisei mutengo wemafuta ekufambisa. Munoona sei nyaya?
Ndingangoti ndizvozvo zvavanenge vachitaurawo, asi zvinhu zvekungoti vari kungotaura kana richitaura kwavamunangagwa kwavanoti kuvukura. Kune zvimwe zvinhu zvidoko zvinenge zvichinzi zvadzikawo zvinokurumidza kuoneka, asi tikachizoona togara totarisa munoona kuti mashandiro ari kuita vanhu muZimbabwe akaomarara. Vanhu kuti vakwanise kuwana mari yacho iyoyo iri kunzi yadzika, vanhu vachiri kutengeserwa mari pamusika mutema. Mari hadzisati dzakunyanyawanika zvakanaka mumabhengi. Asiwo kana fuel yakadzikawo zvishoma, zviro kwazvo tichitarisa zveupfumi hwenyika, vanoongorora nezveupfumi hwenyika zvinotarisirwa kuti mapurize anoti dzikirei, asi hazvisi zvinhu zvanatsobuda.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMulungushi University kuZambia vaShakespeare amauswa vari parunare kuZambia.
Vagari vazhinji vemumusha weHopley uri kumahombekombe kweguta reHarare nhasi vaenda kunoedza kunyoresa neuwandu hwavo mushure mekunge rimwe sangano rinoshanda rakazvimiririra ravabatsira kuti vanhu ava vawane zvitupa zvekuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vagari vemusha weHopley vakaita savaClopus muGwanda vanoti vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavakapiwa nesangano reElection Resource Center, iro rakavabatsira kuti vakwanise kuti vatore zvitupa izvo zviri kudiwa kuti vanyorese sevavhoti musarudzo dzegore rino. VaMugwanda vati vanhu vakawanda vanogara muHopley vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita sekuPrize Reporter Farm, uko kwavakabva vachiita zvokumanikidzwa. VaMugwanda vanoti zvakaitika kunzvimbo idzi dzakaita sePorter Farm zvakaita kuti vanhu vazhinji varase magwaro avo ekuzvarwa nezvitupa, izvo zvave kuita kuti vatadze kunyoresa sevavhoti.
matambudziko atiri kusangana nawo. Tingati dambudziko rokutanga chairo chairo, taitarisira kuti vanhu vachauyawo zvakaita munzvimbo ino yehopuri. Pakliniki panapa pari kunge pachirejista vanhu zviizvi, vokwanisa kunge vachitoresa vanhu vese kuti vakwanise kunge vachiwana zvitupa, vawane zvikwanisiro zvavo zvokuti vakwanise kunge vachivhotawo, sezvo kuvhota dziri kodzero dzako dzaunofanira kunge uchiita pamwoyo pako. Saka ukazadzisa kuti wokwanisa kunge uchivhota, wozorega kuva munhu anokomplena mushure mekunge zvazofamba nemamwe mafambiro ezvee zvaita. Asi kana munhu ikange wakwanisa kunge waita chido chokuti uregiste mashoko akanaka, ende ndoona zvinhu zvakakodzera kumunhu sezvo dziri kodzero dzako.
Mumwe mugari wemuzone 6 muHopley Makare vatafadzwa mukodza vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji vari kutadza kunyoresa sevavhoti, sezvo pachingova nenzvimbo imwe chete chete iri kunyoreserwa vanhu sevavhoti munharaunda yavo, ine vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri. Vamukodza vanotiwo vanhu vari kunyoresa vanhu sevavhoti ava vari kuita chinono chinenge chekamba mumafambisiro avari kuita basa ravo.
Kuno kutoda zone 1 kuti ive ine senda, kwa hadi zone 5 ive nesenda, South Park ive nesenda, kuti South Rand ive nesenda, nekuti dambudziko ratinaro kunogondole kuti isusu vashoma tiri kurejistra pacho.
Hatinawo kukwanisa kutaura nemutauriri weZEC vaJustin Manyau kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi. Mumwe mugari wemuHopley vaProsper Mapiki vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nevebazi rinoona nezvekunyoreswa vanhu rinotungamirirwa navatobayiwa Mudede, ravanoti riri kutadza kupa vanhu vazhinji zvitupa nepamusana pezvikonzero zvakasiyana-siyana. VaMapiki vanoti vakatozokwanisa kutora chitupa nezuro mushure mekuratidzira kwakaitwa nevagari vemuHopley Plipa mahofisa vamudede svondo rapera, uye kusvitswa kwetsamba yeZimbabwe Human Rights Commission iyo yaikumikidza vamudede kuti vanyorese vanhu kuti vagozokwanisa kunyoresa sevavhoti.
But handisi kufara nekushanda kuita vanhu vezvitupa, handisi kufara nekushanda kuita vanhu vezvitupa, because vanhu vezvitupa ka isi like ndakamhenda kwamachipisa ndega nechasa mari yangu mara ndikashatsa kufamba yakutosvika kuma $20, but kutora chitupa chinonzi kutora mahara. Handiti ndasvika kwamachipisa kwandakaita number 4, ndasvika kunoita number 4 paipa, ndakasvika almost 4 o'clock ndaita number 4. Saka kumuri kuti imibva makuseni kusvika 4 o'clock wakashanda vanhu 2 kumberi kwangu inini. Hazvisi kuti sunungura zviitwa kumaregistration, nhaye kuti tikuzvidziva kuti nhaye kuti zviitwa mahara, dai zvanga zvizve mari taizva kuti zvakasinganonoki. Saka dai vakangogara vakataura kuti hatiita zvemahara ka, taingo sacrifice mari dzedzi dzatikashandisa dzachoka, dai tikangotora zvitupa zvedu. Saka ndinotenda ERC ndiyo yatobatsira vabereki kuti vaonewo zvitupa. Kurasa chitupa yautoita kunge dambudziko, yautanga varutanga panyuwani muZimbabwe kunotora chitupa chinja wakarasa. Kungorasa chitupa nhamba dzako nechidziziva, birth certificate ndinaro, but unofinda unoona zvinhu zvinotonetsa.
Patavabata kuti tinzwe divi ravo, vamudede vati tigodzoka kwavari mushure meawa imwe chete, asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Muzvare kudzai Mukoko, avo vanoshanda nesangano reERC vanoti vari kushanda zvakasimba kubatsira vanhu vasina zvitupa kuti vaende kunotora zvitupa izvi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti. Ndakamirira Studio 7 kuHopley, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaudza nhasi vanhu vemuAmerica nezvemamiriro akaita zvinhu muchirongwa chinozikanwa nekuti State of the Union kana kuti State of the National Address. Vakabata-bata nyaya dzakawanda izvo zvatambirwa nenzira dzakasiyana-siyana nezvizvarwa zvemuAmerica kusanganisirawo zvemuZimbabwe.
Vachitaura muCapitol Hill, vaTrump vakati vari kufara kuti upfumi hwenyika yavo huri kufamba zvakanaka, zviratidza kuti gwara rezveupfumi ravakatora rekusimbisa kuti America pamberi kana kuti America First riri kushanda zvakanaka.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including 200,000 new jobs in manufacturing alone. African American unemployment stands at the lowest rate ever recorded.
Anyaya yevapoteri vakauya muAmerica vari vadiki nevabereki vainge vasina mapepa, vaTrump vati vachaedza kushanda nedare reHouse of Assembly nereSenate kuunza mutemo wekugadzirisa nyaya iyi.
Here are the four pillars of our plan. The first pillar of our framework generously offers a path to citizenship for 1.8 million illegal immigrants who were brought here by their parents at a young age. That covers almost three times more people than the previous administration covered.
Vapoteri ava pari zvino vari pasi pechirongwa chinombomira kuvadzinga muAmerica asi chave kusvika kwamvura yacheka makumbo chinonzi Deferred Action for Childhood Arrivals kana kuti DACA. VaTrump vatiwo vanoda kuti mapato ose emuAmerica ezvematongerwo enyika aite mubatira pamwe chuma chomuzukuru kuita kuti vasimudzire nyika yavo. Vaenderera mberi vachitiwo hurumende yavo yakabudirira kurwisa nekukunda chikwata chinopfurukidza mwero cheISIS kuSyria nekuIraq. Vachipindura mashoko avaTrump aya, nhengo yedare House of Assembly vaJoseph Kennedy III vataura vakamirira maDemocrats vati vaTrump vari kuunza kusabatana munyika nemitemo yavari kudzika. Vati mitemo iyi inodzvinyirira varombo. Amai Elizabeth Guzman vekudare reVirginia House of Delegates vataurawo vakamirira maDemocrats murimi rweSpanish vachiti mitemo yava Trump inoomesera vapoteri vekune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa kuCapital University kuOhio, Dr. Elliot Masocha vanoti gwara rezveupfumi rinotorwa navaTrump rinobatsira kunyanya vapfumi nevane mabhizimisi kare.
Muno muAmerica tinoona kuti vari kuita zvakanaka chaizvo, nokuti iniso mudzidzisi wemabhizinesi kumayunivhesiti tinoona vana vakuita vashoma pamayunivhesiti, nokuti nguva yoga yoga inenge ine ikonomi ichiita zvakanaka, vanhu vanoona sokuti chikoro hachisina basa, chiregai tiinde kumari. Saka ndamaonera andinoita ndoona sokuti nemari dzamatekisi dziri kuitwa dzichiinda kumabhizinesi dzinenge dziri kubetsera mabhizinesi kuti azohaya, nokuona kwatiri kuita nokunzwa futi kuti vamwe mamwe amabhizinesi vari kuwedzera vasevenzi mari, zvinoita sokuti ikonomi yacho ichatisimukira. Asi ndamaonera atinoita isu kunyaya idzodzi zvinenge zvakarerekera kuvapfumi kudarika vasina mari. Mabasa ari kunzi ari kuuya muikonomi anenge ari mabasa aya asina mari, kwete ane mari yapamusorosoro. Saka zvinoita zvokuti unotambura ucharamba achingotambura achinyengedzerwa kuti mabasa avako, asi mabasa acho asingaenyi kupa mari yakakwana kuti azviriritire zvakanyanya nebasa rimwe chete.
Vachitaurawo pamitemo yavaTrump yekuti vanhu vanenge vachida kuuya kuzogara muAmerica vanouya sei, vazvidzai ruzvidzo vanogara kuOhio vanoti mitemo yavaTrump inoomesera zvikuru vanhu vekunze ava.
Maonero andikuita mitemo yekuda kudzikiswa navaTrump iyi inenge inotiomei, especially panavo vanenge vauya kumunomo vakwanisa kuwana mapepa kana kuti vauya kuzosvika kuti vawane mapepa. Zvinenge zvaakuda kuti omerei munhu wese. I know kuti munhu waikwanisa kuti wakauya muno muAmerica wakawana mapepa ako, unokwanisa kuti uwane mapepa ehama dzako, baba vako naamai vako. But iye zvinezvi zvikutaura kuna Trump ari kuti mapepa unenge wawanayo anongoti aunze mudzimai wako nemaminors ako chete. Kudhara vanhu vaikwanisa kuunza vabereki vavo, but according to what Trump is saying zvaura kuti haa hakuchisina izvozvo. Iye akanzura yainzi diversity visa yeye, ari kuti iye haachada nezvayo. Ndirikuona kuti yaibatsira kuti vanhu vakaapplya those diversity visas vaikwanisa kuuya munomo vaine magreen cards kudhara, votokwanisa kuchinja upenyu hwavo.
Dr. Frank Guni avo vari muWashington DC vativo nyaya yataurwa navaTrump yekuti vachanyima rubatsiro kunyika dzisingawirirane navo zvikuru panyaya Israel zvinhu zvichakanganisa zvikuru dzimwe nyika dzemuAfrica. Pamutemo weAmerica, mutungamiri wenyika anosungirwa kuti ature mashoko kuvanhu kana kuti State of the Union achitaura mamiriro anenge akaita zvinhu muAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 pm mazuva ose. Munotibata pa909 am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei.
pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona.
Makatirira kustudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wemauto anobva kunyika dzakasiyana siyana ayo ari kurwisa chikwata cheBoko Haram uri kuenderera mberi uchibvisa munhapwa vanhu vakapambwa nechikwata ichi kumaodzanyemba kweCameroon.
Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika anoti gwara reAmerica zvichitevera mashoko ava Donald Trump panyaya yeAfghanistan harina mukana wekutaurirana nechikwata cheTaliban pamwe nezvimwe zvikwata zvinopfurikidza mwero. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vanoda kurambidza vanhu vekunze kweAmerica vari kugara muAmerica kuisa vabereki vavo pamwe nedzimwe hama dzavo. Mashoko aya anonzi ari kugumbura vanhu vakawanda vari muAmerica kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe. Gweta rinoshanda riri mudunhu reOregon muno muAmerica vatapiwa kapurura vanoti zvinoda kuitwa navaTrump zvichavhiringa mhuri zhinji. Vanoti America inofanira kuzivavo kuti kune vanhu vakawanda vanomanikidzwa kubva munyika dzavo nezvikonzero zvakasiyana siyana.
Nyaya yemarestrictions ari kuuya. Nyaya ipai yaitira ndepekuti vari kuunzwa kuno vacho vane maissues ari kuitika kunyika dzavari kutiza. Nekudaro kuti tiwani kwetichipiwa mitemo ine zvinhu zvakaomawo zvakadaro, marestrictions akadaro, zvinoomesera vanhu vari muno.
Chinyi chamunoona chinoda kuitika apa?
Dai vanhu vakwanisa kupiwa kodzero yekugara muno kana kupotera muno, vokwanisawo kuvhurirwa mukana wekuti kana paine hama dzavo dzichiri kunze dziri kutambura, ngadzikwanisawo kuuya nenzira yakanaka dzichikwanisa kuwanawo mapepa muno dzogara muno.
Magreen cards aipiwa vanhu vakadini?
Magreen cards aimbopiwa vanhu vanenge vapotera vaya vagara muno kwenguva yakati vozopiwawo magreen cards. Yanga iri nzira yekuti vakakwanisa kupiwa munhu vakapinda muno vapiwa asylum, vapiwa vobva muasylum kuzoenda mugreen card. Vamwe vaiuyawo neDV lottery zvichingodaro, vamwe vaiya nemaH1 visa ekuwana mabasa. Zvaingosiyana siyana mawira aiita vanhu, saka vaibva kuvhiza iroro vozopinda magreen card. Saka iye zvino nemutemo unenge wapo wekuti kwaane zvedhaka izvo, mutemo uri kungoyawo kuti vari kungobva vangopuwa maconditions ekuti anobva atoomesera kune vari kuda kuedza kuteera hama dzavo dzinenge dzakwanisa kugara muno.
VaTrump nezuro vakataura zvepamusoro peyavanoti chain immigration. Kana vakaita zvavari kuda chichachinja chii?
Pasati paita zvechain immigration paimbove neyainzi family visa extension yekuti kwaiuya hama dzemunhu anenge apuwa mapepa. Saka apa vari kuti nenyaya yechain immigration inenge yavepo, munhu achakwanisa kunza extended family. Vakungounza varipo ndovaripo, vakasarawo kumusha vatosara.
Munofunga kuti chiri kusakisa kuda kuchinjwa kwemitemo nenzira yakadai chinyi?
Chekutanga nyaya yekuti vakanga vavimbisa ivo vaTrump, vakanga vavimbisa kuvanhu vavo vaivavhotera kuti vakakwanisa kupinda vachachenesa nzvimbo zvezvekuti vaizviti vachada kubvisa vanhu vasiri vakagara muno zvisiri pamutemo. Saka nekudaro kuzochenesa kwavari kuti vaite nzvimbo kuda kuti vaone vhoti zveyekuti vanzi vakasangana nezvavakavimbisa vanhu. Asi mukuita izvozvo kuomeserawo vamwe vanhu vari kuedzawo kuzviti vagare vari pamutemo.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari gweta vatapiwa kapurura vachitaura vari parunare kuOregon muno muAmerica.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Nyauye achitiudza zviri kuitika paFacebook.
Vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona neStudio 7 WhatsApp vanga vari kutaura zvakasiyana siyana pamusoro penyaya dziri kuitika munyika. pamusoro penyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogadza mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasachigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission vachitora basa rakasiyiwa naamai Rita Makarao mudyano weMan City ari kuti zvakanakisisa asi Runesu T Masendeke ari kuti kunongove kutsenga matohwe koga uku panyaya yekuti vamudzuri vokurudzira kuti vanhu vabatane muMDC kuitira kuti vakunde ZANU-PF musarudzo. Andrew Itai Mangwiro anoti chinja maitiro bhora mberi. Benson Kwangware anoti takangomirira government yacho yezanu kuti igadzire nyika asi change iri kunonoka kunongova kuwawata. Panyaya yekurangarirwa kwavaItai Dzamara murwiri wekodzero dzevanhu avo vakatsakatika. Shamiso Chinotimba anoti sei vanhu taakupa pressure kuhurumende itsva. Ngativhunzei kava mugabe nyaya dzavo. Handiti varipo. Vanhu vakawanda vanga vari kutaurawo zvepamusoro pemashoko akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump paurongwa weState of the Union Address neZuro Madeko. Vachinyanyoshora ivo mazwi akataurwa navaTrump ekuti vachange vachibvisa chirongwa cheDiversity Visa kana kuti Green Card Lottery. Vamwewo vachiti asi mashoko akataurwa navaTrump aibatanidza hurumende yavo uye akange akanangana nyanya nevagari vemuAmerica. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, mamwe masangano emitambo atarisirana nekudzingwa neSports and Recreation Commission. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Masangano aya ari kupomerwa mhosva yekusabhadhara mitero pamwe nekusapa Sports and Recreation Commission mabhuku awo ezvekufambiswa kwemari uye anofarira kugadzirisa izvi musi wa31 kurume usati wadarika. Pamusoro pezvo mamwe masangano aya ari kunzi haasati asvitsa kune veSRC magwaro ekuti ari kutarisira kushandisa mari igore rino uyezve achiitei sezvaakakumbirwa kuti aite muna gumi guru gore rapera. Gwaro rabuda mumusangano wakaitwa neSRC nemasangano ese zvemitambo munyika rinoti gungano rezvemitambo iri richaita mumwe musangano musi wa10 kubvumbi apo pachaonekwa kuti vatevera zvisungo zvinodiwa nevasina ndevapi. Kune masangano gumi nemanomwe kusanganisira Zimbabwe Chess Federation, Squash Association of Zimbabwe, Zimbabwe Kickboxing Association, Zimbabwe Pool Association, Zimbabwe Handball Federation, Weightlifting Federation of Zimbabwe, Zimbabwe Softball Association, Association of International Taekwondo, Zimbabwe Gymnastics neZimbabwe Junior Golf Association anzi anofarira kugadzirisa maitiro awo kana kuti anodzingwa pachasangana zvekare SRC nemasangano aya. Mamwe masangano makumi maviri nemapfumbamwe kusanganisira Zimbabwe Football Association anzi kunyange hazvo ari mugwara achiri nezvimwe zvasati asvitsawo zvekare izvo SRC ichakamirira. Mukuru weSport and Recreation Commission vaEdward Siwela vanoti SRC haingape mari yekushandisa kune vemitambo vanenge vasina kuburitsa magwaro ekuti mari yavaimbove nayo vakamboishandisa sei kana kuti yavari kuda yacho kubva kuhurumende ichashanda chii. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa upenyu hwezvarwa zveZimbabwe zvakawana mukana wekugara muAmerica kuburikidza nemagreen cards. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Ini ndini Tanono Kawande.
Tokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.